Monhapu muZimbabwe, muchange musingadaidzwa anonzwa nemachikichori emitambo arimo mukupera kwesondo kusanganisa finari mukombe wechibuku Super Cup. Finari iyi iri muRufaro Stadium mangwana apo chikwata cheHowmine chiri kutamba neHarare City. Harare City ine nhoroondo yakasimba mumukombe uyu mushure mekupinda mufinari muna 2014. Apo yakarohwa neFC Platinum ndokuzotora mukombe uyu muna 2015 apo yakakunda Dynamos 2-1 muNational Sports Stadium. Mwaka wapera chikwata ichi chakapinda masemifinari umo chakabuditswa neFC Platinum asi iko zvino chave mufinari zvekare. Mukuru wekumahofisi avo vaHope Chizuzu vanoti ivo mukombe uyu ndewavo.
Kubva patambwa mukombe uno 2014 chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewedu ende gore rino zvinenge zvichatinakira.
Chivimbo chava Chizuzu chiri kuuya pakuti vatambi vavo vakaita saMartin Vengesai, Tendai Samanja, Protasio Kabwe naJerry Chipangura vari kurura zvekuti kusvika pavari apa Harare City yapunzira pasi Bantu Rovers, Black Rhinos ndokupedzisira neBlue City. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumba nomwe nezvishanu zvemadhora pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. VaChizuzu vanoti vanoda kudzokera zvekare muAfrica umo vakambotamba vatora chibuku Super Cup muna 2015.
Kumirira nyika muAfrica ndo mucherechedzo wakanaka wekuti tatamba sei musizeni yatanga tinayo. Saka kuwina mutambo uyu tiroda kuwina kuti tigone zvakare kuti titambe zvakare.
Asi mukuru wekumahofisi eHowmine vaJohn Makoni vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika apa vachiti ivo vari kutora mukombe uyu nekumirira nyika muAfrica.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. Howmine inorepresenta Metal and Gold brand, saka tiva kuti iwe brand richazoita rakatumirira muAfrica. Uye zvese Metal and Gold tine manhamba of my teams ari mudivision 1 nedivision 2. Totarisira kuti kutamba kunoita Howmine ichikunda amwe achange achionawo inspiration from matambiro aHowmine.
Si goho rekutora chibuku Super Cup harisi kutanga nekugumira pamukombe, mari yemubairo nekumirira nyika muAfrica chete. Chikwata chichatora mukombe uyu chichatamba zvekare nechikwata chichatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mumutambo weshasha dzenhabvu muZimbabwe. Vanokunda mumutambo wacho vachiwana mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Asi mumwe muteveri wenhabvu vatafadzwa mangava avo vasina kwavakarerekera pazvikwata zviri kusangana mufinari izvi. Vanofunga kuti mukombe wakananga kuHowmine.
Kataka kutarisa palogo, Harare City iri kuzasi. Cherozvo yanga iri timu yekuti yaitora mukombe. Nepane HowMine nematambiro airi kuita, indinoona HowMine ichitora mukombe.
Finari yechibuku Super Cup iyi iri kutambwa zuva rimwe chete apo chikwata chenyika cheMaurias chichange chiri munhandare yeInternational Stadium muVinduk, Namibia, mumutambo wekuedzana masimba nemaBrave Warriors. Asi nesondo mhuri yenhabvu ichange yakaungana muNational Sports Stadium umo vatambi vakaita mukurumbira vachitambira chikwata cheBarcelona vari kusangana nevatambi vemuZimbabwe vakaitawo mukurumbira vachitambira zvikwata zvakasiyana siyana. Vaimbove vatambi veBarcelona vakaita saEdgar Davids, Deco, Patrick Kluivert, Gaizeka Mendiata, Rivaldo, Eric Abidal naGianluca Zambrotta vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana kugadzirira mutambo wavo uyo uri konesondo. Mutambo uyu wanga uchingotaurwa nezvavo sondo rese zvekuti nhandare yeNational Sports Stadium iri kutarisirwa kuti ichange yakazara kuti tashu sezvayaive yakaita pamutambo weBrazil neMaurias muna 2010. Vatambi wakaita mukurumbira muZimbabwe saPeter Ndlovu, Brenna Msiska, Moses Chunga, Norman Mapeza na Benjani Mwariwari vachange vari munhandare vachiratidza zvavachiri kukwanisa kuita. Mutungamiri weZifa vaPhilip Chiangwa vazivisa kuti vari kutarisira kuzoronga mimwe mitambo kuti vaimbotamba muZimbabwe vashanyewo kune dzimwe nyika kunotamba neveko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.